zote zinashuba. Kuzureva zunorwata, kuzureva zunopa moyo, kuzureva zunorwata, kuzureva zunopa moyo, kuzureva zunorwata. Kukuso wirira Vanzi vekenda kumakungu Nokuta kukuso wirira Usatiyomo sanukasika Usatiwa mosa nukasika Koshikisa mesho iwi yawe Ubupendio zunti zunoshupa Kuzureva zunopa moyo Kuzureva zunorwata Kuzureva zunopa moyo Kuzureva zunorwata Panche vaiko kumachere Nokuta kukuso wirira Vanchi vaiko kumachere Nokuta kukuso wirira Vamwe ichungwe Vamwe munyama tete Thank you. Sibudo buraya Kukuiva kuna sungisa Kusuta kuna roesa Stiripisa kuna panta Uruwa chibudo buraya Kukuiva kuna sungisa Kusuta kuna roesa Stiripisa kuna panta Mweshua Kukuiva kuna sungisa, kusuta kuna roesa Stiripisa kuna panta, uruwachi buna buraya Kukuiva kuna sungisa, kusuta kuna roesa Stiripisa kuna panta, mweshua
Kutotikana mubupenyu.